kwai makamuda Yesu airekerera zvivi makamuraya ndiani ko harina hani Soromoni wandaka bankere makamupembedza Yesu aive mwari wani makabata mapfumo ndiani ko harina hani Baba enyu akati wakatsemura mvura Wakafamba nepakaoma wakabata madziro emvura Farao wakatarira Iye wauya pano panyika wakafamba pamvura Pamuchato wenyu wekana wakashandura mvura Ndianiko harina haniwe Kumukudza samwari we Takarwira vanhu vamwari Pfuura zvatakarwira umwari we Takada vanhu vamwari Pfuura zvatakazoda umwari we Parwendo tiripo asi takangorembera Nozvika here takangorembera Parwendo tiripo asi takangorembera Nozvika here takangorembera Takangorembera
Aye aye
Takangorembera ka
Aye aye
Takangorembera
Aye aye
Vamos